Vamasimirembwa vauza Studio 7 kuti vanhu vaive nemotikari nhatu, mbiri dzeToyota Fortuner neHonda Fit, vakasvika pamahofisi avo ari muguta reHarare vakadira peturu yokusunga mushandi wavo anochengeta pamahofisi aya vasati vatungidza moto pamwe nekukanda bhomba repeturu nepawindo. Vamasimirembwa vati mifananidzo yeCCTV inoratidza pachena kusvika kwakaita varume vatanhatu pamahofisi aya nazvose zvakaitika kusvika pakupisa mahofisi aya nemushandi wavo.
Tikaona vanhu vaya vanga vari vatanhatu mamonya vachipinda vachibatidzwa moto apo, moto uchibvira pano pazeranda patiri tichiona vaakutiza, nekuti paakanga abata moto zvamunoona zvei zvatinomboona matv munhu ari moto ndo zvakaitika panapo.
Vamasimirembwa vati midziyo yakaparadzwa inokosha zvinhu zvishanu zvemadhora, asi mushandi wavo akakuvara zvakaipisisa.
Utsinye hwakarakidzwa nevanhu handisandamboona hwekuti munodira munhu petro muviri wake mokwenya machiti kuti munhu atsve. Ndakuzoona mumafirimu kana kune dzimwe nyika kwete muZimbabwe. Saka vanhu vakauya panapa mhondi chaidzo dzevanhu.
Vati havazivi kuti chingave chii chakaita kuti mahofisi avo abhombwe, vachiti nyaya iyi yave kuferesetwa nemapurisa. Mune imwe nyaya isina kutsinhirwa, imba yemuteverwa wamasimirembwa muzano pf vaefraim fundukwa inonzi yabhombwawo nhasi mangwanani, asi vafundukwa pachavo vaudza Studio 7 kuti havana chavanoziva, vachiti tibvunze vange vachifambisa mashoko aya pamadandemutande.
Ivo vanyori ndo vanoziva, kanyi tingavapindurira ndo vatsvakaka kuti ndo zvaitika vanokuudza zvizere vavo.
Mutauri wemapurisa vapounyati vati vachiri kufereseta nyaya iyi uyewo hapana chavangavanzwa panyaya yavafundukwa. Mushandi mukuru mubazi rekuburiswa kwemashoko muzano pf vafarai marapira vati zvakaitika kumahofisi avamasimirembwa zviri kunze kwemutemo uye mapurisa anofanira kusunga vakapara mhosva iyi. Patavabvunza kuti chingave chii chiri kukonzera izvi, vamarapira vati vakamirira zvichabuda muongororo wemapurisa.
Tisatozokunzwa nemapurisa kana vachinge vapedza mainvestigation vapari vemhosva vabatwa, tosiziva kuti zvingavapapi.
Asi muongorori wezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaNS Mudzengi vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika kuvanhu vezanu pf zvinogona kunge zviine chekuita nenyaya yekuti mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri wezanu pf vaEmerson Mnangagwa voramba vari muhofisi here kana kuti kwete. Sezvo nyaya iyi iri kunetsa kwete munyika chete asi kuti nemubato iri,
tinogona kufungira kuti zvine chekuita nenyaya dzirimo mazuva ano dzekuti vamunangagwa voramba variko here kana kutiwo vopiwo vomira kana panopera temu yavo.
Vamudzengi vati makakatano aya anogona kupera chete kana ivo vamunangagwa nemutevedzeri wavo vakonsendaichiwenga vakabuda pachena nekuudza vanhu vavo kuti varege kurwisana nenyaya iyi. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda paunivhesiti of Zimbabwe valazara sauti vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti zviri kuitika izvi zvine chekuita nenyaya dzeutungamiriri muzanu pf.
Maybe mapesifiti enemies avo kana kuti vanhu vari kuda kuti kuvashishidzira kuti vavhunduke vasava nechekuita maererano nesuccession battle irimo munyika yeZimbabwe pari zvino.
Kunyange hazvo vamunangagwa vakataura pachavo kuti vachasiya basa pachapera temu yavo yechipiri, pane chimwe chikwata mubato ravo chiri kuramba chichivakurudzira kuti varambe vari panyanga kusvika 2030. Vanhu vari kuti vamunangagwa varambe vari mutungamiri wenyika vanosanganisirawo vanhu vakaita savamasimirembwa avo vanogara vakabuda pachena vachitsigira vision 2030. Asi izvi zvinonzi zviri kupikiswa nechimwe chikwata chinotsigira vachiwenga muzanu pf icho chiri kuti bumbiro remutemo yenyika rinofanira kutevedzwa, izvo zvave kukonzera makakatanwa mubato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.